manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu zvita 5/2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vakawanda vanoenekana muWashington DC nomutumbi wevaimbove mutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush avo vakashaya nechishanu chapfuura. Makambani akawanda oshupika nepamusana pekushaya mari yekunze. Vamiriri vemizinda yakasiyana siyana muZimbabwe vanoti vakazvipira kurwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remakambani anotengesa mishonga yekurapa vanhu rePharmaceutical Society of Zimbabwe rinoti kushayikwa kwemari yekunze ndiko kwave kukonzera kuti vatengese mishonga nemari yekunze kwenyika. Gordon Mangudla anotipa nyaya iyi.
Achipa humbo kukomiti ya National Assembly inoona nezveutano nhasi maerano nemamiro enyaya dzekuwanikwa kwemishonga munyika. Sachigaro wesangano rePharmaceutical Society of Zimbabwe vaPort Famwendera vati basa ravawandira nekuti hurumende iri kutadza kuisa mishonga muzvipatara nemakirinika izvo zvave kukonzera kuti veruzhinji vauye kuzvitoro zvavo. Vati zvitoro zvavo zvinotenga mishonga yazvo zvichishandisa mari yekunze izvo zviri kupa kuti vatekesewo mishonga yavo nemadhora eku America.
Kana shonga iyi yakuda kunzi iwanikwe mu ma private pharmacies, ma pharmacies atoziva anotengeswa mushonga mutown. Mushonga iyi inofara kunge mushonga iyi inofara kunge iyawanikwa ichishandiswa mari yekunze kwenyika. Mari yekunze kwenyika iyi ndo iri kuita shoma iri kupiwa ku industry yedu. Saka yabva yakonzera kuti mushonga isawanike kana kuti vanhu vakumbirwe kuti vabhadhare nema US dollar for mushonga iyoyo.
Vati dai zvinhu zvakanaka. Kambani yemushonga hurumende ya National Pharmaceutical Company ndiyo yaifanira kutenga mishonga yakawanda yekuisa muzvipatara, asi pari zvino kambani iyi haisi kupiwawo mari yekunze uye mishonga mizhinji yainowana inobva kumasangano anopa rubatsiro.
Natfarm iriko asi mazuva apfuura wa mari yange ichipiwa Natfarm kuti itenge mushonga yange iri mushoma. Iye zvino Natfarm inobata mushonga pamushonga 100 ega ega inobata 99% inenge yabva kumadonations. Iwa vari kushaya mari kuti vatenge mushonga vega because hurumende yedu haisi kuwanza kuita seiko allocate mari yakakwana through budget for machi for my importations emushonga.
Vamwendera vatiwo mishonga inopiwa nemasangano anobatsira ndeye zvirwere zvishanu chete izvo zvinosiya vanhu vakawanda vasina mushonga. Masangano anobatsira anotenga mishonga yeHIV, tuberculosis pamwe nemushonga yekuchengetedza mhuri. Vati kunyange hazvo paine zvinhu zvakawanda zvinoda mari yekunze zvakaita semafuta emotikari, mushonga wakakosha nekuti ukashayikwa vanhu vanofa.
Tikashaya fuel, tikashaya petrol, vanhu vanonetsekana shuwa. Asi tikashaya mushonga, vanhu vanofa. mumatemza ari simpler tikashaya petrol yekutakura mbuya vari kurwara tinovaisa mbara tomhanya kuchipatara handiti asi tikasvika kuchipatara ikoko kusina mushonga mbuya vanofa
vati zvakakosha kuti hurumende ikoshese utano hwevanhu vachiti mari yavari kupiwa nehurumende kuti vatenge mishonga ishoma chose pane yavari kuda vati semuenzaniso vakapiwa mamiriyoni makumi maviri nemanomwe madhora kubva pakutanga kwegore rino kusvika pari zvino asi ivo vachida mamiriyoni makumi mapfumbamwe nematanhatu emadhora asi nhengo dzekomiti yezveutano dzaudza vamwendera nevamwe vavo kuti hadzisi kufara kuti kunyange hazvo vari kupiwa mari yekunze nehurumende kuti vatenge mishonga ivo vari kudhurisira vanhu sachigaro vekomiti iyi Dr. Ruth Labode vati komiti yavo ichashanyira zvitoro zvinotengesa mishonga pamwe nemakambani anogadzira mushonga kuti vaone kuti sei mishonga iyi iri kudhuriswa zvakanyanya kudarika kune dzimwe nyika vatiwo vachakoka gurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo kuti vazopa umbowo panyaya iyi munguva pfupi iri kutevera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vemuAmerica nhasi vaenderera mberi nekuonekana nomutumbi wevaimbove mutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush avo vakashaya nechishanu chapfuura mushure mokurwara kwenguva yakareba. VaBush vachavigwa mudunhu reTexas. Marvelous Mhlanganyauye anotipa nyaya inotevera.
VaGeorge H.W. Bush vakatungamira America kubva muna 1989 kusvika 1993. Vakamboitawo mutevedzeri wavaRonald Reagan avo vaive mutungamiri weAmerica kubva muna 1981 kusvika muna 1989. Kubva muna 1990 kusvika muna 1991, vaBush vakatungamira hondo yekutanga neIraq kana kuti First Gulf War apo America yakarwisa nyika iyi mushure mekupamba kwayainge yaita nyika yeKuwait. Mutauriri wehurumende vaNick Mangwana vezano PF vanoti hurumende iri kuchema nemhuri yeAmerica mushure mekushaya kwavaBush.
Nyika yeZimbabwe inodyidzana nedzimwe nyika ichida kugara zvakanaka urunyararo nedzimwe haina chakaipa chayakaitwa navaBush. Tinochema nevekuAmerica nokurasikirwa kwavaitwa nomutungamiri wavo.
Vangagwa
iyoyo yekuti pane pamunofanira kubatana semhuri. KuAmerica vane mapato akasiyana siyana, maDemocrats, maRepublicans, asi kana vashayikirwa nomunhu akari president wenyika yavo vanobatana. Ishure redu kuti vana veZimbabwe vane chidzidzo chokuti pane pamunofanira kubatana panonzi manational cohesion issues. Sechiitiko chakaita saichii tinofanira kubatana. ZANU-PF yakatozviratidza pakashaya vatsangirai kuti tinoisa zvamatongero enyika kunze tobatana savanhu vamwe chete. Makaona vatsangirai vachipuwa status funeral kuratidza kubatana. Tinochidzidzo chatofanira kuti vana vadiki vautungamiri womapato muno muZimbabwe sana vachamisa vave neruzivo kuti pano panofanira kubatana vanhu kana paitika chiitiko chinonzi national issue.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vankululeko Sibanda vanoti vaBush vacharangarirwa nemabasa mazhinji avakaita vari pachigaro.
Tinoda kuchema kamwe chete nemhuri yemuAmerica nekushaya kwaita vamutungamiri wavo. Tinoti ngavanyaradzwe nekuti inzira yedu wotese. VaBush vaiva munhu wekuti vakabatsira kupedzisa kurwisana kwaivepo pakati peRussia neAmerica yainzi Cold War. Zvinova zvinhu zvakaita kuti pasi rino ritange kuona kuti paite runyararo parege kugara paine kuda kukwisana kwakaipa. Ndinofunga kuti ngadzidzire kuti ukatungamira zviri kuti unofanirwa kugara uri pachigaro kusvika washaya. Unogona kutobuda pachigaro ukararama upenyu hwako hwakanaka uye uchiremekedzwa nevanhu vemunyika mako. Nekutizve hazvei nekuti mutungamiri aimbova webato ripi, chakakosha ndechekuti anga ari mutungamiri wenyika. Vanobatwa zvakanaka uye vachichengetwa neuremu hwaunokodzera.
vakambove mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanotiwo pasi rose riri kubatana nemhuri yava Bush mukurangarira mabasa avo.
Tiri kumira navo tichichema nekushaikirwa kwavaitwa nemukuru wemhuri, kwete kwava Bush chete bati mukuru wemhuri yeAmerica, nokuti vakamboita mutungamiriri weAmerica ka. Saka isu pachivanhu pedu tinochema, hanzi munochema nevanochema. Mukauya kumusha kwangu kwandinobva tinoti wafa wanaka.
Muzvinafundo anodzidzisa muAmerica Dr. Moses Rumano vanoti chidzidzo chikuru pamusoro pekushaya kwavaBush ndechekuti vanhu vanofanira kuita mabasa akanaka avanozorangarirwa nawo.
Chidzidzo chandinokwanisa kuona ndechekuti ngatishandei zvakanaka panguva yatinenge tapuwa naMwari kutungamirira. Ngatitungamirirei vanhu zvakanaka. Vanhu vaMwari handi vanhu veduba. Saka zvinozoreva kuti magumo eupenyu fanike zviri kuitika pana vaGeorge Bush izvi zvinorangidza kuti vanhu vari kuvachema vachirangarira zvakanaka zvavaiita kune nyika yavo uye nenyika dzakatenderedza.
VaBush vachaitirwa munamato kuCathedral, Washington, D.C. Mutumbi wavo usati waendeswa kuTexas kunoradzikwa, uko kwakaradzikwawo mudzimai wavo muchakabvu Barbara Bush. Ndakamirira Studio 7 muWashington ndini Marvelous Mhlanganyahuye.
Kambani yeDelta inoti yave nemavhiki maviri isingagadzire zvinwiwa zvakaita seCoca-Cola nekuda kwekushaya mari yekunze yokushandisa kubva hurumende zvayachinja mutemo wokuwana mari kwemakambani kubva kumabhanga nekuReserve Bank of Zimbabwe. Izvi zvave kureva kuti vanhu vachatamba kisimisi vasina zvinwiwa. Delta iri kuvambirawo kuti doro ringangoshaikavo kutanga munandira. Hatina kukwanisa kubata gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudla sezvo vati vange vari mumusangano. Makambani akawanda munyika ari kuti ari kuvhara kana kuderedza mashandiro avo nekushomeka kwemari yekunze uku. National Foods nhasi yavhara mamwe mabhizimisi ayo muHarare neBulawayo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wokufambiswa kwemabasa muDelta kana kuti Corporate Affairs Director vaAlex Makamure kuti tinzwe zviri kuitika.
Delta haina maexports. Saka foreign currency yainoshandisa inotowanikwa through mabanking, particularly from our banking partners and kana kuti kutobva direct kuReserve Bank. Kubva pakachinja mafambisirwo anoita foreign currency kutanga kwaOctober, macompanies asina maexports haana mukana wekuwana foreign currency kubva kumabank. And isusu as a business, as Delta, tine urongwa hwekuti hatikwanisi kufambisa business redu nemari inowanikwa kumusika mutema wekublack market, because zvine dambudziko. Zvimwe zvacho zvinenge zvisiri pamutemo, and kuti tirane business yesaizi yedu tichinotsvaga mari kumusika mutema hazvinyanyowirirana nemafambisirwo emabhizinesi akaita sana Delta. Patiri yezvinezvi ndekuti takambopuwa allocation yemari neReserve Bank muna October. Ndo ine material huru inoshandiswa kumasoft drink yatakaprodusa muna November. But kupera kwemwedzi waNovember, mafactories edu emasoft drinks akavhara. Tinotozongavhura chete kana tapuwa futi mari yekuti tiunze concentrates dzekuti tiite masoft drinks aya.
Saka muri kumbotaura here nevakuru vehurumende uye mungade mari kuti zvikwanire vanhu panyaya yezvinwiwa iyi pamwedzi wega wega?
Business redu remaCoca-Cola soft drinks ndo rinonyanyoda mari yakawanda. In total the business rinoda kuma 5 million. Particularly yezvinezvi takuenda kumaholiday eChristmas ndokunonyanyomwiwa kana ari doro kana ari masoft drink. Business resoft drink pachezvaro rinoda kuma 2 million pamwedzi. Asi hatina kunge tichiwana mari yacho particularly for mwedzi uno wa December. Hatisati tave neurongwa hwekuti tichazvifambisa sei. Maminista wedu weindustry ane Novemba anonyatsonzisa zviri kuitika. Tinogara tichitaura navo kuti tinotova nemusangano watakagadzirira kuita musi weThursday ino iri kuyai kuti tichivapa futi mafambisiro ari kuita business. Tinogara tichitaura zvakare neReserve Bank tichivapa zvatinoda in terms of requirements of foreign currency. Tinoona kushota kunoita vana fuel nezvimwe zvakadaro zvinenge zviri kumberi kwemarequirements mabhizinesi angangonzi pamwe maluxury semasoft drink.
Mukuru wekufambiswa kwemabasa muDelta kana kuti Corporate Affairs Director vaAlex Makamure vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamiriri vemizinda yakasiyana-siyana muZimbabwe, kusanganisira miriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, vanoti vakazvipira kurwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya iyi.
Mumiriri weAmerica vaBrian Nichols vati zvakakosha kuti varume vave pazvirongwa zvekudzivirira mhirishonga. Vatiwo mhirishonga kuvanhukadzi nevanasikana inodzivirira budiriro renyika, nekudaro hazvifanirwi kutenderwa mumagariro evanhu.
And women have equal rights, and men and women are integral to the progress in this society, and violence against women.
Vanhukadzi vakangoenzana nevanhurume. Vose vakadzi nevanhurume vakakosha munyaya dzebudiriro renyika. Saka mhirizhonga kuvanhukadzi haina kunaka. Zimbabwe ine mukana wekubudirira zvakanyanya tikagadzirisa dambudziko rekusaenzaniswa kwemikana.
Vanoona nezvezvirongwa musangano reWomen Coalition of Zimbabwe, Amai Sali Ncube, varumbidza danho ratorwa nevamiriri vedzimwe nyika ava vachiti zvinogona kubatsira kuti muzvibvumirano zvavanoita neZimbabwe vatarisewo kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Varume vane zvigaro zvepamusoro, mungava mumabhizimisi, mune zvematongerwo enyika, vanoremekedza utungamiriri wenyika idzi dzaita mhiko nhasi. Saka tinodaira kuti zvichava nemushanduko wekuti kana takatarisa nyaya dzebudiriro yenyika, nyaya dzichaitawo dzichitarisa nyaya dzekuti upenyu hwevanhurume nevanhukadzi kuenzaniswa kwemikana kwavo kuendeke, pane kuti dzimweni dzenguva tinozokanganwa kuti tiri munyika yeZimbabwe ine vanhurume nevanhukadzi nevanakomana nevanasikana vanoda kuti tive tinoita kuti upfumi hwenyika, magariro atinoita ave nekuenda nekuenzaniswa kwemikana uye kusave nemhirishonga.
Mukuru weGender Commission, Amai Virginia Mwanigwa, vati zvakakosha kuti varume vazvipire kurwisa mhirishonga inoitirwa vanhukadzi nevanasikana. Amai Mwanigwa vatiwo, sezvo varume vachiteererana, zvogona kubatsira kuti varume vatsiurane panyaya dzemhirishonga.
Vanhukadzi vane kumbunyikidzwa kwavanoita, kodzero dzavo dzinokanganiswa pakawanda, saka vari kuzvipira ivo mbune nema organizations avanoshanda nawo kuti vawane chavanoita kuita kuti Zimbabwe kana kuti pasi rino rive nzvimbo yakanaka inoita kuti vanhu vese vagare zvakanaka. Inini hose Zimbabwe Gender Commission tinofunga kuti pamusoro pekuidentify magender champions vanenge vari vanhurume zvakanaka, nekuti tinoona kuti vamwe vanhurume vanoteerera varume. But zvimwe zvikuru zvatinoona kuti magender champions evanhu vechirume zvavanokwanisa kunge vachiita ndezvekuti vaende kunodisturba yatinoti mainstream. Ngavaende vanobvunzana nevamwe vavo vari muleadership yemumainstream yesociety yedu, vachibvunzana, vachigadzirisana masolution achitangira ikoko.
Kurudziro yeHe4She yakatangwa nesangano reUnited Nations munyika dzakasiyana-siyana senzira yekurwisa mhirizhonga kuvanhukadzi nevanasikana. Kurudziro yeHe4She ndeyekuwana varume vanosvika bhiriyoni imwe chete vanotungamirira mukurwisa mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende ye South Africa yatambira gwaro rekugadziriswa kwenyaya yeminda senzira yeurongwa hwakareba hwekuvandudza chikamu 25 chebumbiro remutemo wenyika iyi kuitira kuti chibvumidze kutorwa kweminda pasina muripo. Vakuru vehurumende muItaly vanoti vanhu vane chitsama vasungwa muEurope neSouth America muhurongwa hwekurwisana nenhengo dzechikwata cheNdrangheta dziri kupara dzimhosva. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvinotambira nemufaro mukuru danho ratorwa nebazi rezvomukati meSouth Africa rekunyevenyutsa mutemo unobvumidza kupinda kana kubuda munyika iyi kwevana vari pasi pemakore gumi nemasere vanenge vachifamba vasina vabereki vavo kana mumwe mubereki. South Africa yakazivisa kuti yakanga isisamanikidzi kuti munhu anenge achifamba nemwana mudiki ane makore pasi pegumi nemasere aratidze magwaro anomubvumidza kufamba nemwana uyu. Asi bazi iri rinoti zvakakosha kuti munhu anenge achifamba nemwana mudiki angogara aine magwaro aya nekuti anogona kubvunzwa nevanenge vachishanda pamuganhu. Gweta uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanotiwo vanoona danho iri rakanaka chose asi vachiti vanofungawo kuti South Africa yakaisawo matanho anomisa kufambiswa kwevana zvisiri pamutemo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata muzvare Diana Zimbudzana vanove mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum avo vanoti vanoona danho iri richirerutsa vabereki zvakawanda.
Chiitiko ichi chakanaka zvikuru nokuti kufamba nemwana usina mapepa eumwe mubereki kana mvumo yeumwe mubereki zvanga zvikunetsa chaizvo nokuti vamwe vabereki umwe mubereki anenge ari oga pavana pasina umwe mubereki, umwe mubereki wacho asingatozikanwi. Saka yaive nyaya yekune mubereki anenge ari oga kuti afambe nemwana yeye nekuti hapana kuti aifamba nemwana sei. Saka izvozvo tinozvitambira chaizvo. Asi iyo hurumende yeSouth Africa yakaita kudaro ichiitira kuti vashanyi vauye nekuti makore mairi adarika kana matatu anoita zvekuita zvemafirimu yanonzi Idris Elba akanga achida kuuya kuno kune mwana wake akatokanzura rwendo irworwo nechikonzero ichocho nekuti mwana akanga achinzi anofanira kuita mapepazo wake netsamba inobva kuna amai. Saka izvo zvakaita kuti akanzure rwendo. Saka vaya vane mahotera nezvekushanya ndo vanga vachinyanya kuchema chema nezvazvo vachiti hatichawani chouviri nokuti vanhu havachakwanisi kupinda munyika kuti vauye vazoona zvatinazvo kuno.
Chii chakachamboita kuti South Africa isunge mutemo uyu pakutanga?
Inyaya yekuti vanhu vari kuba vana. Vanhu vanoba vana, vana vozoenda vonotengeswa uko, vatengeswa, vamwe voitswa pambi, vamwe votourawa, mitezo yavo yotorwa ichishandiswa zvakasiyana siyana. Saka ndo imwe yenyaya iyoyo.
Asi hatizoona here dambudziko rekubiwa kwevana vachipindwa nawo munyika iyi richikurawo?
Zvinogona kukonzera kuti dambudziko rako zvirambike. Hurumende inogona kunge yagadzirisa chimwe chipani chedambudziko asi mukugadzirisa ikoko yatotangazve chimwe chipani chekutanga rimwe dambudziko. Saka izvozvo zvinogona kuvepo. Saka hatisi kuziva nekuti zvinhu zvatanga nhasi kutanga kutoshanda hatisati tanyatsoziva kuti iyo hurumende yakaisa zvipi zvimwe zvaingaise pakati apa zvekutadza kuti munhu kana achinge ofamba nemwana iyeye ari kufamba nemwana wake uyezve ane mvumo yekufamba nemwana iyeye. Hatisati taziva sezvo zvaitanhasi.
Zvizvarwo zveZimbabwe zviri kupinda nekubuda muSouth Africa, manga muchionawo here vakawanda vanga vachifambawo nevana vasiri vavo zvokuti paidiwo matsamba iwayo?
Ini ndinotori umwe wazvo. Pandakanga ndichifamba nemwana wangu ndaifamba naye ndega ndisina baba vake. Ndakatoita rombo rakanaka rekuti ndiri kumusha kuZimbabwe. Ndakatoudzwa neumwe kunzi aiwa iwe zvootoita baba womwana ngavakutumidzire affidavit yekutaridza kuti vari kubvuma kuti ufambe nemwana wavo. Baba womwana vacho varipo. Ko kana baba womwana vacho vasipo vasingazikanwa, affidavit zvinonyongwa nani? Saka handisi ndoga, vanhu vazhinji vanenge vachifamba nevana vanenge vasati vasvika makore gumi nemasere vanenge vachiwana dambudziko iroro rekuti vanofamba navo sei
vana ivavo kana pasina kupihwa mvumo neumwe mubereki.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Exiles Forum, Muzvare Diana Zimbudzana, vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mabishopu emakereke ari mumusangano reZimbabwe Council of Churches aita musangano mukuru muBulawayo nhasi wekukurukura mamiriro akaita zvinhu munyika uye kuronga mafambisirwo angaitwa nyaya dzekubatsira mukugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti vemakereke nemadzishe ndivo vari mukati mevanhu, naizvozvo mangwana vachata musangano mukuru nemadzishe kuti vagoita hurukure nehurumende pamusoro pezvinhu zviri kunetsa munyika. Tabata Dr. Mtata kuti tinzwe zvabvumiranwa mumusangano wanhasi.
Chekutanga vatarisa mamiriro akaita zvinhu kurema kuri kuita zvinhu mukati menyika, vachitarisa kuti ndezvipi zvavangaita ivo semakereke kubatsira situation yenyika yedu. Saka paitwa madzatingati zvibvumirano kana kuti maresolutions akanangana nemamiriro akaita zvinhu, asiwo zvinobatsira makereke kuti ave relevant actor kana kuti itambe jana rakakosha mukugadzirisa zvimwe zvezvinhu zviri kurema mukati menyika.
Pane zvimwe zvamaona zvinofanira kutariswa zvipi?
Vaona zvekuti kubva patakabva pamaelection kupatsanuka kwakaita vanhu hakusati kwanyatsokupora zvakanaka, nenyaya yekuti vamwe vanenge vachitaura kuti tinofanira kufamba nyika ichienda nokupi, asi vamwe vachitaura nemashoko anotaridza kuti tigone kufamba tichienda nenzira iyoyo. Saka iyo koko kusatenderana kurimo mukati menyika, zvikuru muvanhu vana manzwi akakora vari muutungamiri.
Chii chabvumiranwa mumusangano uyu?
Mabhishopu ari kufunga kuti zvinoda kutsvakwa nzira yekuti vangasangana manzwi avo here tikatanga kufamba ane nzira imwe chete. Ndokusaka vakurukurudzira kuti tipfudzire mberi chirongwa chekuti tivake yatingati national consensus building process, kana kuti nzira yatingabatsira vanhu vakasiyana mukati meZimbabwe kana kuti mastakeholders akasiyana kuti tichake nzira yekuti tingavaka consensus sei kana kuti nzira yekupfuurira mberi sei hatiri pamwe chete senyika.
Muri kutaurawo here nehurumende?
Hurumende anofanira kunge ari mutambi akakosha panyaya iyi. Saka utungamiri hwenyika huchaturigwa nyaya iyoyi kuti hugoona kuti hungatamba jana rakaita sei. Tiri kufunga kuti iyi haizi nyaya yakatarisana nezvematongerwo enyika chete, asi hurumende inofanira kuti tambe jana rakakosha.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mabasa akaitwa nevaimbove mutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoenekana muWashington DC nomutumbi wevaimbove mutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush, avo vakashaya nechishanu chapfuura. Makambani akawanda oshupika nepamusana pekushaya mari yekunze. Vamiriri vemizinda yakasiyana-siyana muZimbabwe vanoti vakazvipira kurwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA.